This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kanaka vatereri, tinosangana zvakare manera anhasi, uri musi wechina, mbudzi 5, 2015.
Makateerera ku Studio 7, nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe, dzamunopiwa ne Studio 7, iri muWashington DC.
Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu, ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Mutungamiri weMDC vaMorgan Tsvangirai vanoparura misangano yavo yemazuva mana mudunhu reMashonaland West.
Kunetsekana kwemapurisa nevatyairi vemakombi mubulawayo kusiya vanhu vasina chekufambisa muguta iri.
Vakawanda voratidza kusatsigira nhengo yezano PF vaPhilip Chiyangwa avari kukwikwidza chigaro chemutungamiri weZifa.
Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri webato rinopikisa reMovement for Democratic Change vaMorgan Tsvangirai nhasi vaparura rwendo rwekunosangana nevatsigiri vavo mudunhu reMashonaland West. Vatsvangirai vange vari pamaumbe Business Center kuHurungwe Central, uko vange vachitaura nezvemamiriro akaita zvinhu munyaya dzezvoupfumi uye nzara iyo yapfunya chisero matunhu akawanda munyika. Vachapedza misangano yavo mudunhu iri nemusi wesvondo. Mwedzi wapera, vatsvangirai vainge vachishanyira Mashonaland Central Province, vachisanganawo nevanhu vakawanda wanda munzvimbo iyi. Nemusi wesvondo ndopa vari kutarisirwa kupedza vachienda kuCasa Grounds kwaZvimba. Mukuzeya nyaya iyi, tabata mutauriri weMDCT kuMashonaland West Province, vaBlessing Mandaba, kuti tinzwe zviri kuitika.
Musangano wedu wanhasi waitirwa kumaumbe Business Center, uko kwauya vatsvangirai. Panga paine vanhu vakawanda kwazvo, mavhu nemarara, uyezve kwanga kuchinakidza. President wevanhu vanga ari kusangana nevanhu ikoko, zvino zvafadza chaizvo.
Vanga vachiti kudii kune vanhu vavanga vachisangana navo?
President wevanhu vanga vachitaurira vanhu mapolitics emusangano akafanana neyekuti hatipinde muelection kana pasina mareforms ataitwa, uyezve vanga vachitaurira vanhu kuti hurumende yeMDC iripo pakuvaki kugadzirira vanhu mabasa uye neugari hwakanaka nezvakawanda zvine zvichokuita nekugara kwakanaka kwevanhu, uyezve vachitaurira vanhu kuti havadi kuzotungamira hurumende inonga ichipoliticisa zvinhu zvinofanira kunga zvichienda kuvanhu sezvakaita sembeu zvanga zviri kuitika, zvekuti vabere mauro nhasi vanova MP veHurungwe Central vakange vauya nembeu kuti vanhu vatadze kudi kuzowana vatsvangira vachitaura. Saka vanga vachitaura kuti no, izvi hazvifanirwe kuita nekuti hurumende inofanira kungopa munhu irregardless yekuti ane party ipi uye zvaanopinda kupi.
Ko ivo vanhu vanga vachitiwo kudii kuna vatsvangirai?
Vanhu vanga vachitambira mashoko avatsvangirai nerufaro chaizvo. Paita kuimba, paita kupororodza, vanhu vachinzwa kuti ramangwana ravo rinonga rakamira sei kuburikidza nehurumende yeMDC yavatsvangirai, uye zvavavataurira zvakare kumbunyikidzo kwavanga vachiita kuburikidza navachief dendera vakange vachitaura kuti vanhu havafaniri kuenda pamusangano weMDC nekuti havadi MDC munzvimbo mavo. Vanhu vanga vachichema-chema chaizvo pamusoro peutungamiri hwakaora ihwohwo hunonga uchiitwa nemachief nemadzishe asina kururama iwaya.
Hapana here kuzoita mhirizhonga, nekuti tiri kunzwa kuti munzvimbo iyi munenge mamusina kumira zvakanaka mazuva apfuura?
Mhirizhonga isu patazosumuka yakanga haina kunge yaitika. Ndinofunga nenyaya yekuti vanatsa kuona kuti aiwaka chinja yauya zvine mutsindo, vanhu vanga varipo vaive vakawanda zvekutoti ivo vakomana vezanupf vanofanira kunga varwadziwa chaizvo.
VaBlessing Mandaba ndiwo mutauriri weMDCT kuMashonaland West Province, vanga vari parunare kumaumbe Business Center kuHurungwe.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Muchuchisi mukuru wenyika vaJohannes Tomana vanonzi nhasi vazobvuma kupa magweta mapepa ekuti vakwanise kuchuchisa nhengo yedare reparamende yeZANU PF vamunyaradzi kereke uye vaive mbodhire Telecel amai Jane Mutasa. Vakereke vari kupomerwa mhosva yekubata mwana aive nemakore gumi nerimwe chibharo, ukuo amai Mutasa vachinzi vakaba zvinhu zvemari inosvika miriyoni imwe chete nemazana manomwe zviuru zvemadhora. Mhosva idzi dzinonzi dzakaparwa muna 2010.
Asi panguva yose iyi vatumana vanonzi vairamba kuchichisa vachiti hapana umbowo hwakakwana. Dare reConstitutional Court rakabata vatumana nemhosva yekuzvidza matare anoti reHigh Court nereSupreme Court nekuramba kupa magweta mapepa ekuchichisa. Dare rakavatongera kugara mujeri kwemazuva makumi matatu asi akazosendekwa parutivi ndokunge vatomana vaita zvainge zvatarwa nemutongo kuti mukati memazuva gumi vange vapa magweta macertificates aya. Hatina kukwanisa kubata amai Mutasa, vakereke kana vatomana sezvo nhare dzevatatu ava dzange dzichingorira dzisingadairwi. Asi tabata gweta riri kumirira mwana anonzi akabatwa chibharo navakereke vachaoswarara kuti tinzwe zvaitika.
Hongu mapepa tapiwa ekuti tichichise vakereke, saka zvichireva kuti gwara rapo rekuti tiite zvinotevera. Gwaro rakanyorwa nechirungu.
Saka auya nemapepa aya ndiani?
Handizive, ndangovaona pano paofisi.
Saka pamutemo zvinoreve chiizvi?
Zvinoreva kuti vari kutipa mvumo yekuti tiende kukoti. Vanofanira kuzotipa mapepa acho enyaya yacho natozochienda kunopiwa date rekoti. Tochidaidza, totoita kuti paite mapepa anonodaidza vasungwa kana kuti musungwa wacho auye kukoti nezuva iroro rinotongwa nyaya.
Saka munofunga kuti nyaya iyi ichitange kunzwikwa mudare zvingatora nguva yakareba sei?
Ipapo handisati ndaane ruzivo, ndinokuda kwekuti kuset down office yekukoti kwacho ndokwatinopiwa date. Ndovachatotipa date tarequesta kuti tikuda kuti meta yedu ipinde, saka vanotiudza kuti inozopiwa date rini.
Gweta riri kumirira mwana anonzi akabatwa chibharo navamunyaradzi kereke vachaus warara vari parunare muHarare.
Veruzhinji vanofamba nemakombi vasara vachinetseka nhasi vachishaya chokufambisa mushure mekunge vatyairi vemakombi vabvisa motokari dzavo mumigwagwa vachitsutsumwa pamusoro pekuneswa kwavati vanga vachiitwa nemapurisa. Mutorodo wenhautaura Ishava anotipa nyaya inotevera.
Panzvimbo huru inokwirirwa makombi mumulawayo yonozikanwa ichinzi kugodhini panosigara pakazara makombi ukuwo mazana nemazana evanhu riri besanwa. Asi kubvira nguva dzekuma 12 nhasi masikati panzvimbo iyi pange pasina kana kombi imwe chete zvayo. Kugodhini ndiko kunokwirirwa makombi anoenda kumisha inogara veruzhinji yakasiyana-siyana yemubulawayo. Asi nhasi vachairi vemakombi vange vamisa makombi avo zvichitevera kunetsana kwavange vachiita nemapurisa. Mumwe muchairi angozvidoma nezita rekuti Temba uyo asina kuda kutaura pamhepo audza Studio 7 kuti mapurisa ange achivashungurudza achivabhadharisa mafaindi emhosva dzakasiyana-siyana uyewo achida mari yechioko muhomwe. Temba abvuma mashoko ekuti chanyanya kukonzera kutosvorana kwevatyairi nemapurisa inyaya yekuti mamwe mapurisa maviri ange asina kupfeka yunifomu yechipurisa arohwa nechikwata chevatyairi mushure mekunge mapurisa aya ange apinda mune imwe kombi achida kuisunga. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kubva kumapurisa panyaya iyi. Kunetsana kwemapurisa nevatyairi uku kwasiya zviuru nezviuru zvevanhu vasina chekufambisa. Makombi mashoma ange achifamba ange akwidza mari yekombi zvakapetwa kaviri izvo zvaita kuti vamwe vanhu vashorekita kwemapurisa vamwewo vachifamba netsoka. Mumwe mudzimai angozvidoma nezita rekuti amai Moyo ati ange ave kushushikana sezvo mwana wake mucheche ange achichema mushure mekunge amirira makombi kwenguva inopfuura maawa matatu.
Hanzi vafaita nemapurisa here? Hanzi vafaita nemapurisa, saka amheno vanga vavharirwa sei nemapurisa muno? Saka vanga vachisunga mamwe makombize and then kusvika vazotsamwa. Vari kuti vemakombi havachauyi, hanzi zvoni makombi akuita dhora.
Mumwe wevanhu vawirwa nedambudziko iri amai Nelia Chuma vati vange vasingazive kuti chii chanyatsoitika. Asi vati vange vachishushikana nekumirawo kwavaita kwenguva refu vasingakwanisi kuwana kombi yekuenda kumba kwavo kupomola sau. Kunetsana pakati pemapurisa nevemakombi kunogara kuchiitika uye pamwe vanombodzinganisana izvo zvinowanzoitisa tsaona mumigwagwa. Mnaimwe onyaya nengwe Central Committee yebato rezano PF mubulawayo wa Kilian Swanda. Ndio vakakunda pasarudzo dzakaitwa nezuro Maneru dzekusarudza chamirira bato iri pasarudzo dzekutsvaga miriri wenkulumane mudare reparamende. Baswanda vakakunda va David Ndlovu avakamboyemeya wekutare bulawayo uye vanotarisirwa kunyoresa zita ravo semumiriri wezanu PF kunomination court pabulawayo magistrates court mangwana. Ndakamirira Studio 7 mubulawayo, ndini Taura Ishava.
Makatirira ku Studio 7 tiri kutevenyura tiri mu Washington DC.
Munotibata pa 909 AM pa 4930 kana pa 12080 ni 15460 kHz pa shortwave.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Mutungamiri weBritain vaDavid Cameron vanoti bambu ndiro rinofanirwa kuva rakadonedza ndege yekuRussia muEgypt munzvimbo yeSinai Peninsula svondo rapera. Vanhu mazana maviri nemakumaviri nevana vaive mundege iyi vakafa vose. Vachitaura pamberi pehurukuro nemutungamiri weEgypt vaAbdel Fattah el-Sisi muLondon nhasi, vativo vana mazvikokota havasati vava neruzivo rwezvakapa kuti ndege iyi idone svondo rapera.
Sangano ravana chiremba vanobatsira pasi rose Doctors Without Borders rinoti tsvagiridzo yaro pakurwiswa kwechipatara charo muAfghanistan nemauto emuchadenga emuAmerica haione zvakapa kuti chipatara ichi chirwiswe nemauto aya. Sangano iri raburitsa gwaro rinoburitsa zvakaitika pakurwiswa nemuchadenga kwechipatara ichi. Gwaro iri rinoti hapana munhu ainge aine zvombo pachipatara. Vanhu makumi matatu vanosanganisirawo vashandi gumi nevatatu varwere gumi pamwe nevanhu vanomwe vane mitumbi isiri kuzivikanwa vakafa muchiitiko ichi.
Chirongwa chehomwe yekubatsira vechidiki chemari inoita mamiriyoni 10 emadhora chakaparurwa negurukota rezvevechidiki vaPatrick Zhuau chinenge chasimudza mutauro, vamwe vachiti hachisi kubatsira vechidiki vose asi kuti nhengo dzezanu PF. Mumwe wevari kukurudzira kuti chirongwa ichi chisapinzwe zvematongerwo enyika mutungamiri wesangano revanorarama nekutengesa reVendors Initiative for Social and Economic Transformation vaSamuel Wadzai. Avanoti vakaona izvi zvichiitika kuhomwe yakamboparurwa pasi pevaive gurukota revechidiki vaSevia Kasuku RM. Asi nhengo yezanu PF vachimirira pelandava mupopoma vaJoseph Chuma vanoti semaziviro avo hakuna munhu akambobvira akabvunzwa kadhi remusangano waanotsigira kuti akwanise kupinzwa muzvirongwa zvehurumende izvi sezvo zvisiri zvirongwa zvebato. Mukuzeya nezvenyaya iyi tatanga kubvunza vavadzai pfungwa dzavo pamusoro pehomwe iye.
Isu tochitora sechirongwa chatingati chakakosha, tagara tiri kuchema ese vadiki kuti hatisi kuwana mikana yekuti titare zvipo zvatinazvo. Hatisi kuwana sapoti yakakwana kubva kuhurumende iripo yekuti isu sevechidiki tikwanise kutaridza zvipo zvatinazvo, tikwanise kukudza mabhizinesi edu atiri kuita. Ini ndinenge ndine biasi wokunyaya dzeinformal trading dzemavhenda nokuti ndo kudii kwandakamirira kwandiri kutungamirawo mavhenda. Tinongotarisirawo kuti chirongwa ichi sezvo chaparurwa kudai nehurumende chichakwanisa kubatsira vanhu vese mayouth ese pasina kutarisa kuti uyu muyouth uri kusangana uripi rezvematongerwo enyika. Nokuti tinoona kuti zvimwe zvirongwa zvakambopfuura zvakamboitika takaona maproblems akadaro ekuti vamwe vaita zvakuzozviwana nekuburikidza kwokuti unenge usiri kubato A uri kubato B.
Honorable Chuma, tinonzwa iyo nyaya yatosimudzwa navawadzai yekuti dai pakasatariswa kuti munhu abva mbamani kuti anga achiwana mari kana rubatsiro kubva kuhomwe.
Chirongwa ichi chelift it chirongwa chakanaka zvikurusa. Takatarisa kuti pari zvinezvi nyika yedu formal sector yakafa, mainda maombe atagara daiziya haasi kushanda. Saka ndinodaira kuti maprogramu akadaro ndio maprogramu achaita kuti tirarame tichingofamba mbichana mbichana kusvika tasvika kuKenani yatakatarisira. Hongu ichokwadi chaizvo kuti tinokurudzira nekufarira kuti dai zvirongwa zvakadaro zvimwe zvichiringa munhu wese zvisina kutarisira kuti munhu ndebato ripi kana ndebato ripi. But unfortunately isusu vanhu tinogara tiri mupolitical gear, unobva munhu achiti hai zvinhu zvezvanhu izvi, munhu ogara pasi haaende haite effort kuti atsvake kuti cause nyaya iyi inofamba sei, inobakwa sei, mari yacho inowanikwa sei. Anongoti zvinhu zvezvanhu izvi, wozomhanya kuti ndiye uyo otanga kushambadzira nhema kunzi haa takanyima isusu nekuti tinove bato rakati. Saka inini what I want to encourage vechibiki ndechekuti simukai, especially kuno kubulawayo kumatebereland as a whole, tine syndrome yakaipa yekutya zvikwereti.
Vawadzai mashoko ataurwa naHonorable Chuma.
Mashoko anodzamu chose ndinoda kuvatenda, asiwo tinongoramba chingodzoka chingotiwo isiwo sevechidiki tinongochemera kuti maprocesses iwaya kuti mari dzacho dziwanikwe. Ngaasatiomera isu sevechidiki, pane mamwe maconditions ari kuatachwa pakuwanikwa kwemaridzi anodzoka undoita sekundotiomera, nokuti vamwe vedu tiri kungosungira izvi, tirikungobva kuzvikoro, hatina chatinacho. Collateral dzimwe dzinotaurwa dziya dziya tine chingoti izvozvo zviite sekuitwa waiver, so that tinokwanisa kupindawo tiwana mari idzodzo pasina zvibingiridzo zvakawanda.
Honorable Chuma, pane dambudziko rekuti vamwe vakapiwa mari idzodzi pachirongwa chekutanga nanhasi havasati vadzosa kana send. Zvinozoita here kuti vanhu vange vachizokwanisa kuramba vachisimudzirwa nezvirongwa izvo zvavasingadzosere mari idzi?
Iyo inyayo ndo nyaya inorwadza sereke, kuti kuna vamwe vanhu vanokanganisira vamwe. Munhu wapiwa fasiriti yakanaka kudai, iwe wakutora mari yaye woita zvinhu zvisiri izvo wotadza kubhadhara, uri kutokanganisira vamwe vatori siriasi kuti vanotoda kutowana bundudzo nemari dzakadaro. Saka tinoda kuti tikurudzire vanin'ina vedu avo, aiwa ngavanin'ina zviyaika kuti iwewe kana wabhenefita kuchine vamwe vari mashure mako vakuda kuita sei kubhenefita. Saka iwewe unewo rengikawo ugone kuti ukapfuwa, shandisa nemazvo udzosere. Toiti vakakuti mangwana vamwe kana vodzoka yowana mari yayayo pefuti, because inoyaita inge revolving fund, then at least kana vashandisa kwadzosa vamwe vanozowanawo.
Vanga vari nhengo yezano PF vachimirira pelandava mupopoma vaJoseph Chuma vari parunare kuvulawayo. Manzwawo zvakare kubva kumutungamiri wesangano revanotengesera mumigwagwa reVendors Initiative for Social and Economic Transformation vaSamuel Wadzai vari muHarare.
Mutungamiri mutsva weTanzania vaJohn Magufuli vatora mhiko nhasi yekuva mutungamiri wenyika iyi zvichitevera kukunda kwavakaita musarudzo. Tanzania yadomawo mutevedzeri wemutungamiri wenyika wechidzimai wekutanga munhoroondo yenyika iyi. VaMagufuli ndevebato rechama chamapinduzi uye ndivo mutungamiri wechishanu kubva Tanzania zvayawana kuzvitonga kuzere muna 1961. VaMagufuli vatoreswa mhiko pachirongwa chapindwa nemutungamiri wenyika yeZimbabwe vaRobert Mugabe, avo vave nemakore matatu nemashanu vachitonga. Kubva pakawana Zimbabwe kuchitonga kuzere muna 1980, hapana mumwe munhu ati atonga nyika kunze kwavaMugabe. Mukuzeya nyaya iyi tabata nyanzvi munyaya dzezvekudyidzana nedzimwe nyika, uye vakamboshandawo kumuzinda weZimbabwe kuEthiopia vaClifford Mashiri kuti tinzwewo maonero avo.
Zviri kuitika kuTanzania zvinofanira kukudzwa zvikuru. Zvinofadza nekuti hurumende yeTanzania yasandurwa kakawanda kubvira pakutanga pakunge kuina vanyerere vachiri vapenyu vachizoshaya kuchiuya vamwinyi nevamwe vakadaro. Tinoona kuti kusanduka kwaiitika hurumende dzese idzi kuratidza kuti hutungamiri hweTanzania hutungamiri hunoisa zvinangwa zvevanhu pamberi, hunobvumidza kuti vanhu vasarudze hurumende. Saka zvinoshamisa kuti veZimbabwe kunyanya vaMugabe vanoda kuenda kundoona kunoitwa mune dzimwe nyika, asi kumusha kwavo vasingagadzirise saizvozvo. Zvinoshamisa kuti vari kungondoona vanhu vazhinji vavari kuona vatora masimba vana diki diki kwavari ivo vari kutora masimba vachisandura nyika dzavo, vamwe vachiita kuti zvinhu zviite zvakanaka munyika mavo, izvo zvinhu zvichingoipa kwavari kubva ivo vaMugabe.
Asi semaonere nyu tichitarisa kujigidzana kwakasimba pakati peZimbabwe neTanzania zvanga zvakakosha here kuti vamugabe vatore rwendo urwu?
Kukosha kuripo. Tanzania yakabatsira rusununguko rweZimbabwe kuburikidza neLiberation Committee yeof Organization of African Union. Asi pachinano chatiri yezvino neupfumi hwenyika yedu huri husina kumira zvakanaka, neutano hwavamugabe huchiratidza kuti hausi chaizvo, havana kuti gwindiri, zvaikodzera kuti vaitumira mumiririri mumwe, deputy president wavo kana kuti mumiririri weZimbabwe kuTanzania aikwanisa kutora chinzvimbo chavo. Zvinoshamisa kuti ivo vanoda kungove ndivo vanongoenda kwese kwese. Ndiro dambudziko rine munhu wese weZimbabwe kuti ticharama sei mutungamiri wedu vachida kuenda kwese kwese izvo zvichitora mari.
Nyanzvi munyanzvi zvekudyidzana nedzimwe nyika uye vakamboshanda kumuzinda weZimbabwe kuEthiopia vaClifford Mashiri vari parunare kuLondon.
Sangano remusasa project runoti uwandu hwemadzimai nevanasikana vari kushungurudzwa huri kuramba uchikwira nekuondomoka kuri kuita upfumi hwenyika zuva nezuva. Amai Nyasha Mazango vanoshanda nesangano iri uye vanoti gore rapera vanhu vanosvika zviuru makumi maviri nezvishanu vakatsvaga rubatsiro kusangano ravo, asi gore rino vatodarika uwandu uhu gore risati rapera. Amai Mazango vanoti chikamu chinosvika 65% chevanhu ava vanasikana vari kushungurudzwa nekubatwa chibharo uye kurodzwa vasati vabva zera. Sangano iri nhasi riri kubhohwera uko riri kuita zvirongwa zvekudzidzisa vanhu pamusoro penyaya dzemhirizhonga. Marvelous Muhlanganya weStudio 7 ataura naamai Mazango pamusoro pezvirongwa zvavo.
Mashandira tanga tichiita tanga tichifunga kuti nyaya dzemhirizhonga dzichanyatsoderera kana kutopera kana zvikodzera, asi tiri kuona kuti madzimai ari kunyanya kushungurudzika zvakanangana nezveupfumi, nekuti iyo nyika pache zvayowo iri kugadzirisa upfumi hwayo. Tiri kuona kuti munhu ari kunyanya kupinda padambudziko mudzimai, nekuti ndiye anofanirwa kuti atarise kuti pamba padyiwa, vana vaenda kuchikoro, zvese izvozvo tiri kuona zviri kushungurudza munhukadzi.
Kana munhu achinge iye atarisana nekushungurudzika mumba, munokurudzira kuti aite sei? Ndeapi matano anofanira kutora mudzimai?
Munhu akatarisana nekushungurudzika zvisinei nekuti kushungurudzika kwemhando ipi, nekuti vamwe vanogona kunge vari kurohwa, vamwe vanogona kunge vari kunyimwa chikafu, vamwe vana vavo ndo vari kutobatwa zvibharo. Kushungurudzika kwese ikoko tinokurudzira kuti munhukadzi kana asangana dambudziko rakadaro atsvage rubatsiro kumapoka akaita sana Musasa Project, uko kwaanokwanisa kuwana vanoyananisa vaya vatinoti vanomupa yatinoti counseling pachirungu. Ikokoko mukuyananiswa ikoko kungave kwako iwe munhu wega kana kuti nevamwe vaunogarisana navo kana nemumwe wako murume wako wanano menyu, munokwanisa zvakare kuyananisa. Zvinobatsira kuti mutange kufunga patsva muchiedza kugadzisa matambudziko enyu zvisina kushungurudzana. Munokwanisa zvakare kuwana zvidzidzo zvekuti munozive kodzero dzako uye uzive kuti kana uchinge uchisangana nedambudziko rakadai ndeapi mapoka anokwanisa kukubatsira kana kuti mapazi ehurumende anokwanisa kukubatsira. Ikoko zvakare unokwanisa zvakare kudzidziswa mabasa emaoko chaiwo kuti munhu uzvimiririre wega. Iye zvinotine zvimwe zvirongwa zvakanangana nevanasikana vari pasi pakati pemakore 10 kusvika pamakumi maviri ane mana. Vasikana ivava nemadzimai echidiki iwaya vanobatsirwa zvakare nezvidzidzo zvakaita semacomputers, zvakaita sekusona, zvakaita sekutengesa tengesa vachidzidziswa kuti kana akaita kabhizinesi kake kangamubatsire sei kuti abude mumhirizhonga. Saka zvese izvozvo zvinowanikwa kuMusasa Project. Isoso tine yatinoti toll free inoshanda neEconet line, inofona pachena. Saka kana munhu anenge asangana nedambudziko anogona kufona panhamba idzodzi dzinoti 0808-0074.
Amai Nyasha Mazango vekuMusasa Project vachitaura naMavelous Muhlanganya uye weStudio 7 vari muHarare.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8:30 PM tiri kutarisa nyaya yemhirizhonga iri kuitika mudzimba.
Kana muchida kupinda muchirongwa chedu, titumirei matext message panhamba inoti 1 202-465-0318 muchitudza namba dzenyu kuti ratigo kufonerai.
Veruzhinji vanotevera mutambo wenhabvu havasi kufara nekuti nhengo yezanupf vaphilip chiyangwa vatore chinzvimbo chekutungamira sangano rezimbabwe football association kana kuti zifa. Mutori wedu wenhau dzemitambo mike okariati anoti panyaya inotevera.
Asi zviripo ndezvekuti veruzhinji vacho havasi ivo vanosarudza vatungamiri venhabvu, asi kuti izvi zvinoitwa nezifa council iyo inozivikanwa zvikuru nemhaka yeori. Mamiriro akaita zvinhu pari zvino ari kuratidza kuti vachiyangwa vangangotora chigaro ichi sezvo vari kufarirwa nevezipa council mushure memisangano yavakaita navo kubvira musi uyo vakati vari kuda kutungamira sangano renhambu iri. Asi vakawanda vari kuti vachiyangwa havakodzeri kutora basa iri sezvo vari kuda kuti papinde munhu akambotamba nhambu kana ane nhoroondo yokutungamira mutambo uyu. Ivo vachiyangwa vari kuti vane mari yekukwanisa kusandura zviri kuitika munhambu muzimbabwe uyezve nemazano ekupedza zvikwereti zvezifa izvo zviri kusvika mamiriyoni matanhatu emadhora. Asi vaimbo vemurayiridzi wemaorias vamisheki chidzambwa vanoti kunofanira kusatariswa zvemari asi munhu ane ruzivo rwenhabvu.
Tiri kuti chimbosiyai zvemari iyi vai neruzivo rwebhora.
Nhengo yezimbabwe national soccer supporters association vastanford makwiro vanoti hapasi kudiwa munhu anoti anobuditsa mari yake emuhomwe. Muteveri wedynamos vapita mukweva vanoti nhabvu muafrica iri kufa nemhaka yekuisa pazvinzvimbo vanhu vasingazive zvemutambo uyu. Vataura nevamwe vavo pane imwe nzvimbo yavanga vachitandara. Vamukweva vanoti zviri kuda kuitwa munhabvu muzimbabwe zvakafanana nezviri kuitwa muafrica umo vanoti nhabvu yawira pasi vachitarisa kueurope nekusouth america.
Panakafira kukafu isi vayuti avabhora aibva kunhiiapaseribhoni asi akana vatekekotebhora semapulaza atatafunzizobno atachiyamba futi haatekotebhora.
Vajosai munetsi avo vanove nhengo yerimwe sangano revatsigiri venhabvu veremaorias rewarriors fan club vanoti munhabvu hamudiwe munhu anonzi ane mari sezvo zifa ine mari yayo kare.
Mari yake izvi ine mari yayo kudhara magetekizaane mari yakawanda.
Pari zvino vaimbotambira maorias vajames takavada navaalexander maseko neavo vaimbotaura vakamirira sito fuharare valeslie gwindi ndivo chete vabuda pachena kuti vari kuda kukwikwidzana navachiyangwa. Benjani mwari waro uyo anga akatarisirwawo kukwikwidza chinzvimbo ichi anonzi ari kuzvipira kuve mutevedzeri wemutungamiri wenhabvu muzimbabwe. Vese vari kuda kukwikwidza vanofanira kuve vanyoresa mazita avo 12 dzemanheru anhasi dzisati dzadarika. Sarudzo yemutungamiri wezifa iri kuitwa musi wa5 zvita. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Yasvika nguva yatinoverenga tsamba dzamunenge manyora. Munyoro wekutanga anoti musaverenge zita rangu makadii Blessing naJonga kuno kuzemo tinokwangwaya zvedu. Rambai makashinga panhau. Mashoko aya aiswa paFacebook page yedu yeVOA Shona.
Ichipiri inoti Vasco ari kupolo ndi Vasco ari kupolo kwane kuSouth Africa anyorawo paFacebook achiti hai mukoma Jonga naBlessing basa munogona vakomana ndimhoreserei mwana wangu give more chinorumba.
Aiwa nguva ndoyaita shanje saka tanga kupaika nzwisa. Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro yenhau zvakare.
Mutungamiri wemudc vamogen tsvangirai vanoparura misangano yavo yemazuva mana mudunhu remashonaland west.
Kunetsana kwemapurisa nevatyairi vemakombi muguta reulawayo kosiya vanhu vasina chekufambisa. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Tinovimba kuti muchange muine zvakare mangwana. Anokuonekai ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyai maoko Chris Gande naJonga munhau dzechirungu.